kutanga rwendo runo muruku muchauya were kuZimbabwe momborova mashows.
Ya ndozvirikuitika tinoita shure kuti maybe pana December ipapa apa tikwanise kuti one weekend yatinodzaka kumusha. Home is the best. Tinoita basa ikoko because vanhu vari kuchema vari kuda mashows kona tikona. Kuti aiwa mukoma tinomonga dzive uya imumbotibatsira. Timbo kuona ilaizi muchiruza mangoma iwaya. So I think one weekend tinogona kumbota kuenda kumusha.
Mune vamunorovawo navo here vamwe kana kuti mukoma dzive vanopisa vari vega?
Nekuti nechikonzero chekuti kwatiri kuno tirikurova musango tiri kune ndiri kusouth africa with my team. Saka manje mukana wekuti ndinge ndichisanganawo nevamwe vaimbi zvetime to time kana kuti zveall the time mukana yacho mishoma asinti tinotarisirwe kuti one of the time tinge tichishanda takabatanawo nevamwe vaimbi. Ndakatongotaura pamashure apo namukoma Solomon Chingechi kuti kana mukoma maybe pa my next album tinge muchimuripo tichibata test.
Vanhu rwendo rwakapera vainetsa kunoku vachiti muchinda uyu ari kutifungisa dhehwa uyu muchimire ipapo here?
Ya vanhu varivandozviringoitika. I think voice ravari kunzwa riri kubuda pandiri ringori similar kuvoice ramukoma dhehwa. So vamwe vanotofunga kuti maybe ndine ukama nadhehwa kana kuti anotori kana kutondiri dhehwa already. Saka zvitongoripo zvinto zvinongoitika pavatereri nezvezvi navatsigiri vangu. Vanhu vari kufara zvavo vatingofarira musambo that way. Chau, chau, chau.